Bato Retra from Zimbabwe riri kubatana nevana veZimbabwe vakawanda tichiti isusu danho rakatorwa neZinsec ichitungamirirwa neMinistry yeEducation rekuti vana vanyore zvakare bvunzo hatisi kuritore zvakanaka. Danho iri rinokutorwa pasina kuite tingati isusu consultation kuvabereki nemastakeholder kuti titaurewo kuti tipuwe notisi yakakwana. Chekutanga, vana iko zvino zviri kuzivikanwa kuti nzvimbo dzakawana vana vasikutoziva kuti kune chinhu chakadaro chiri kuitwa. Kechipiri, vabereki havana kupuwa nguva yakakwana yekuti vagadzirire kuendesa vana kundonyora. Saka vasina kupe vana notisi nekuvabereki notisi vari kuitirani kuvana vachakundikana kuuye kunyora zvii zvichaitike kwevana. Ende vari kutadze kuuye kunyora mind you nekuti havana kunzwa information. Saka zvinhu zvakawanda hazvisini place. Hazvisi kuzivikanwa, hazvina kuwirirana. Ende nguva yacho idikisa notisi yacho, idikisa. Zvikoreko zvino ndavhunza zvikanzi havasati vareceive official communication from Zinsec. Saka zviri kuratidza kuti vanhu vari kungombunyikidzwa pasina kuzviite pachena kuti vanhu vese mastakeholders ese anga achiwirirana nazvo. Saka izvozvo ndozvetiri kuti aiwa hazvifani kudaro. Vana veZimbabwe vanofanira kutorwa nekutreatwa with respect and dignity as far as examining is concerned.
Muri kutarisira kuratidzira nhasi, asi tinonzwa kuti nyaya iyi kudare ichanzwikowo zvakare nhasi. Sei mada kuratidzira iyo nyaya isati yapedzwa kumatare edzimosva?
Kuratidzira ipolitical move yekuti tivese pressure kuhurumende neZinsec kuti vazive kuti zvavari kuita isu sevabereki sevana veZimbabwe hatitsigirani nazvo. Ende izvi hazvina kuti uri wezanu, hazvina kuti uri wechechi, hazvina kuti uri wechii. Tese sevana veZimbabwe tiri kuti zviri kuitika hatizvivi ende hatiwirirani nazvo. Saka kuratidzira kuratidze kuise pressure nekusawirirana nazvo zvachose kwatiri kuita. Tiri kuona kuti hatingangomiriri matare bedzi, asi kuti sevana veZimbabwe ngatipinde mumugwagwa tiratidze kuti zviri kuitwa hatiwirirani nazvo.
Pane dzimwe nzira here dzamuchazoita kunze kwekungoratidzira? Nokuti tinoona kuti kuratidzira kunogona kunge kuchingoitika asi pasina zvakunoshandura.
Isu kuratidzira uku tinoberidza kuti patinoende paMinistry of Education tinosiye petition itanyora. Tiri kutovaudza kuti takatomirire response kuti kana vakasapindurana nesu tikasawirirana tiri kudzoke mumugwagwa musechina, tiri kudzoke mumugwagwa musechishanu.
Ndeapi mamwe masangano amuri kubatana nawo kana mapato mukuratidzira uku?
Tiri kubatana nevatsigiri veopposition vakawanda. Mapato ekare MDC Alliance ari kuuya kutitsigira. Macivic organizations concerned citizens iri kuuya. PTUZ inonga iripo. Mastudent bodies ana zinaso vari kuuya kuti tibatsirane tichiratidzira. Saka takakokera vana veZimbabwe.